Pane damba refu idzva here rauri kubika uye rinobuda rini?
Ya, pane damba refu idzva rinonzi Gwenyambira Murudo, riri kubuda next week.
Sei damba refu iri richinzi Gwenyambira Murudo?
Ya, damba refu rinonzi Gwenyambira Murudo because ma songs ari paalbum iri akawanda ndeirudo. It's a way yekungo spice out album kungoti shingona toita.
Saka tichanza musambo wavaiimba uchirungoimba musambo umwe chete here iwoyo nekuti vana Gwenyambira panenge pakuridzwa mbira kapa.
No, ndakachinja from urban grooves to afro jazz. Ndakachinja to live music. Saka musambo watisiyane.
Chivi konzero chei chekumbochinja musambo?
Like kukura mumusic industry.
Saka zvinhu zvese zvapo zvekuti vanhu vanofanira kunge vachitarisira damba refu iri svondo rinoi?
Aiwa, zvinhu zvese zvavepo. So next week album rinenge richibuda.
Pane dzimbo dzakaita sei? Ungatipe here imwe muenzaniso yedzimbo dziripo?
Paalbum pane 9 songs. Pane song inonzi Ndini Ndine Rudo ikungoratidza kuti Rudo panapa ndoparuri. Then there's a song inonzi Mambo Wemoyo Wangu inenge ichingotaura about love, kuudza munhu kuti handiwe chaiye chaiye, ndiwe wangu. And then pane song inonzi Munhukadzi inoratidza kukosha kwevanhukadzi. Then pane song inonzi Ndoenda chienda against women abuse. Ndo masongs mama ndingataura nezvavari paalbum.
Pane vamwe vaimbi here wavakaimba navo padamba refu iri?
Damba refu iri ndakariita ndega evese. Handina munhu wandakambofeature.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ah, tinokutendaiwo. Thank you.
Thank you. kondo uona Dino taja kurara Ndijigunga kuri Mutungo para mazito Chuse chao kondo uona Dai zai pira du dai zai kona Dai toka wongumba Dai zai pira du dai zai kona Dai kuhuta no kuda Pasir samura pansoro dana kore Chikange tiri kote Kuma wata nyemba kuchamende Kudo rangu ruzere Kasarura kadea dea Ame ndoro chinda Kasarura kadea dea Anandi bata zaka na kika Mbila Sayarem kana unondi yedzambiwa le sayarem kana